manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uro musi wemuvhuro, Gumiguru 2017. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti yezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Kusawirirana kunotyisa kuramba kuchienderera mberi muzano PF izvo zviri kusiya zvinhu zvisina kugadzikana mubato iri pamwe nemunyika yose. Nyadzu munyadzo zveupfumi dzozeya mashoko ehurumende zvichitevera mashoko ayo ekuti zvinhu zvagadzikana munyika pakatariswa nyaya yemitengo nekushayikwa kwemari. Mutauriri wetajamuka vapromise Nkwananzi vanoti vari kumbosiya basa rekuva mutauriri wesangano iri kuitira kuti nyaya yavari kupomerwa iongororwe zvine udzamu vozodzokera pabasa iri zvakare kana vachinge vachenurwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunetsana kunotyisa mubato rezano PF kuri kuenderera mberi pachikandiranwa makobvu nematete pakati pezvikwata zviviri zviri kunetsana mubato iri. Zvikwata izvi zvinoti cheTeam Lacoste, icho chinonzi chinotungamirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, uye cheGeneration 40 chinonzi chave kutsigira gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai. Nezuro mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mfoko, vanonzi vari kuchikwata cheG40 vakapomera komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti Commission kana kuti yeZimbabwe Anti Corruption Commission kana kuti ZAC mhosva yekushandiswa nevamwe vari muzano PF kushungurudza gurukota rezvedzidzo yepamusoro-soro muzvinafundo Jonathan Moyo pamwe naivo vamupoko. Vamoyo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori apo vanonzi vakaba mari yeZimbabwe Manpower Development Fund kana kuti ZIMDEF. Kunyanga hazvo vamoyo vakamboda kuramba kuti vatongwe uye vachitsigirwa zvakasimba nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, dare reConstitutional Court rakati vanofanira kutongwa. Vamfoko vakatiwo pane vamwe vari kubuditswa vari kubuditsa munyika nemukoto zvicherwa zvakaita seChrome, goride uye kutengesa mari tsvaye mabond notes asi vasiri kusungwa. Imwe nyaya iri kunetsa ndeyekutiwo chikwata cheTeam Lacoste chinonzi chakaenda kunoita nyaradzo yamushakabvu Shuvai Mahofa kwagutu kumasvingo chikasakoka veG40. Bepanhaure Newsday rinoti vamunangagwa vakaudza vanhu pagungano iri kuti pane vaida kuvaita kafira mberi uye vakatiwo vanhu vakazouya mubato honde yapera vanonetsa. Mukuzeya nezvekunetsa namuzano PF uku, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Kunetsana kwavo hakunei nenyika. Vanhu vari kunetsana pamusoro pekuda kuwana mukana wekubvuta simba rekuti vatonge nyika vazvipfumise ivo. Saka vanhu vasina kugara vakambodzidza kuzvishandira nekuzviriritira. So dambudziko rapo ndiri kuti vamugabe iko zvinezvi vasvika kumavirira eupenyu hwavo. Uyewo zvekare paratidza kuti amai mugabe vanenge vari kushayiwa hope kuti vanobvuta sei chigaro chemurume wavo. Izvo zvinova zviri kukonzeresa kuti vamunangagwa nevanovatsigira vafile kuti it's now or never. Utano hwamugabe ndo huri kuita kuti pati yavo isagadzikane nekuti vanhu vari kutya kuti tikatadza kubvuta simba zvinoreva kuti taakuenda kunojoina povhu iri kutambura iri kukwangwaya kuti ione kurarama. Ndo dambudziko riripo iko zvinezvi. Inyaya yezero sum game yezanu PF yekuti kana usiri kutonga muZimbabwe kana usiri kudya pamwe chete nevari kutonga unokondemewa kuwa murombo for the rest of your life.
Tochi itarisawo nyaya yehuori iri kunzi nava mpoko ivo nava moyo chete ndo vari kunyanyo nenedzerwa munoti kudiri mashoko yaya titarisa basa rinofanira kuitwa nesangano rakaita sere Zimbabwe Anti-Corruption Commission.
Vampoko kununuta kwao kwavari kuita hazvifaniri kubva kuna munhu wa vice president. Chinhu chaanofanira kupindura ndechekuti mhosva yakaparwa here.
Asi matambudziko ari muzano PF angagadziriswa sei chaizvo?
Apa tingati mapanga arodzerwa muvhu iko zvino. Hapana kana ng'anga inokwanisa kugadzirisa dambudziko riri muzano PF pari zvino. Inyaya yezero sum game. Zano PF haigoni kushare anything, haigoni kushare power. Takazviona panguva yeGNU pavakandichishanda ipamwe chete nemamwe mapato. Vamugabe vakabvuta vamwe magumbezi ndokuzvimonera vega kuti vadzirwe ivo nesimba.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare naBlessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe rinoti zvinhu zvinenge zvadzokera pazvaive zviri masvondo apfuura zvichitevera kumboshayikwa muzvitoro kwezvimwe zvinodiwa nevanhu zuva nezuva uye kukwira mitengo kwezvimwe izvo zvakaita kuti vakawanda vaunganidze zvinhu. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano iri Dr. Prosper Chitambara vanoti ongororo yakaitwa nesangano ravo inoratidza kuti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa nemafuta edzimotokari izvo zvakanga zvave kushayikwa pamisika zvave kuwanikwa kunyange hazvo vamwe vatengesi vasati vadzikisa mitengo. Asi vanoti dambudziko remari richiri kuenderera mberi munyika kunyange hazvo hurumende iri kuti yakadzika mutemo unosunga vanotengesa mari pamisika mutema nevasiri kuisa mari kumabhanga. Dr. Chitambara vanoti havaoniwo hurongwa hwekutara mitengo yezvinhu huri kuda kuitwa nehurumende huchibatsira. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Muongoro yataita zvinhu zvinenge zvadzokera pane zvazvazviri. Tiri kuona even mafuta chaiwo fuel yakuwanikwa maservice station. Wana vachatenge zvinhu muwandu bulk buying ambenge chitika. Saka zvinhu zvinenge zvadzokera pazvazviri, although mitengo kune mamwe mabusiness people vanenge vasati vadzikisa pamaprice aangari, but in terms of availability zvinhu zvaanormal.
Asi mungaona here vezvitoro ivava vachizodzikisa mitengo?
I think zvinogona kuti netsei kuti vazodzikise vamwe vacho, especially atingati small businesses. I think my business mahombe zviri nyore nekuti hurumende inogona kungova makirira wamatikidza kuti vadzikise, but kune ma informal small business I think zvinogona kuti netsei kuti vazenge vachidzikisa pamaprice anga aripo zvinhu zvisati zvaita zvazvambenge zvaita.
Ndezvipi zvamungataura zvakwidzwa mitengo?
I think tingangoti ma basic commodities anoshandiswa nevanhu muzvekudya ndo zvimwe zvatatichiona zvazvakwira mitengo. Zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa ndo zvimwe zvazvakwira mitengo. Saka masupermarket mahombe I think mitengo yangodzoka payanga iri.
Hurumende iri kuti ichatorawo matanho kune vanenge vachiramba vachikwidza mitengo nekutengesa zviro nenzira dzisina kutwasuka. Munoona zvichibudirira here izvo?
Normally matanho akaita semacontrols normally haabudiriri, anotozogona kuita kuti zvinhu zvitange kushayikwa. Saka isu tichikurudzira kuti pave nedialogue uye zvakare pave neurongwa hunoita kuti muekonomi muve neconfidence, hunoita kuti vemabhizimusi vave neconfidence, hunoita kuti even mahouseholds ave neconfidence in terms of mapolicy egovernment.
Nyanzvi mune zveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare neStudio 7. Chikwa cheta jamuka sesijikile nasi chatambira chikumbiro chemutauriri wacho vapromise Mkwananzi chekuti vambosuduruka apo nyaya dzeuori nekusashandisa mari zvinemwero dzavari kupomerwa dziri kuongororwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Komiti inoona nezvekufambiswa kwebasa mutajamuka yaita musangano muHarare nhasi, apo yaumba komiti ichaongorora nyaya dziri kupomerwa vamukwananzi. VaGift Hostels Ziva ndivo vachabata chinzvimbo chemutauriri wechikwata ichi. VaSiziva vaudza Studio 7 kuti nyaya dzevamukwananzi dzakatanga kubuda pamadande mutande mazuva apfuura, uye komiti yadomwa iyi ichaunganidza umbowo isati yapa pfungwa dzayo kuti zvii zvingaitwe.
Nyaya idzi dzakabuda ndingati pasocial media. Ndo pakabuda nyaya idzi pamazuva akasiyana siyana. Pati zvakanyanya ndikati ne weekend ino yafura. Nyaya idzi dzinosanganisira sezvo zvinhu zviri pa social media, zvinhu zvichirufanwa kuti collected kuti zvisanganiswe kuti ma allegations acho chayo chayo anyazobuda kuti ndeapi. Zvinosanganisira nyaya dzemari, zvinosanganisira nyaya dzekutaurira nevamwe vanhu dzakasiyana siyana, uye vanhu vakasiyana vari kuuya nenyaya idzozvo. Saka zvinofanira kuti zvinyatsotariswa sosia kuti nyaya ma allegations chayo chayo ndeapi uye mangani.
Zvichitevera zvainyorwa nekutaurwa pamadande mutande nedzimwe nyaya dzavaipomerwa, vamukwananzi vakazivisa nezuro manheru kuti vainge vave kumbosuduruka kuti vagadzirise nyaya iyi. Pane zvizvarwa zvezimbabwe zvinoti zvaibatsira tajamuka nemari zvave kupomera vamukwananzi mhosva yeuori pamwe nekusashandisa mari zvine mwero. Hatina kukwanisa kutaura navamukwananzi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri kudayira mbozha nhare yavo. Asi vachinyora padande mutande, vamukwananzi vakati vari kumbomira kuita mutauri wesangano iri zvichitevera kupomerwa kwavari kuitwa nyaya nemunhu wavati anonzi Fadziso Doisni Jena, kuitira kuti zita ravo risakanganisa mafambiro ezvinhu mutajamuka. Munyori mukuru weMDCT Youth Assembly mudunhu reHarare vaDanford Ngadziore vaudza Studio 7 kuti senhengo dzetajamuka sesichikile zvaitika izvi hazvifaniri kudzorera basa rechikwata ichi kumashure. Vati chikwata ichi chine nhengo dzakawanda uye dzinofanira kuenderera mberi nebasa.
Totipa usvingi hwokutizo patiuita raichi nedare ari kutera tingatezve tine chinangwa, because maonere edu inokwanisa kufutsira ngori nyaya inoti divertwe muchinangwa chedu chetajamuka. Voita jamuka iboka hombe, iboka guru rekuti hakuna ani zvake anokwanisa kurimisa, hakuna ani zvake mupenyu anokwanisa kufunga kuti zvangamisa tajamuka oro anga kwanisa kuti so. Ndokuti haisi individual, tajamuka ndiwe neni, tajamuka ndiwe uri kurokeshen usina pakugara, tajamuka ndiwe neni asina basa, tajamuka ndiwe neni asina imba yekugara. So ndokuti haisi nyaya kuti izvi ma individuals, chini chevanhu, chini chevanhu vose vari kutambura veZimbabwe.
Munyori mukuru musangano revadzidzi muzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union vamakomborera ruzivishe vaudza Studio 7 kuti zvaitika mutajamuka sezvichikile zvakakosha, uye zvinoratidza kuti kana pakaita nyaya dzinofanira kuongororwa zvisinei kuti ndiani anenge adziita. Vati zinasu yakapinda mutajamuka sezvichikile nekuti vanotsigira zvinorwirwa nesangano iri.
Asi sisi mutajamuka sini tangonzwa nema allegations, patangonzwa zvakadaro kuti aiwa ngati show leadership kuti vana mugabe vadzidzewo kune isusu mayuthi kuti kaita strong katiita sii. Munhu akanzi une zvawaita tonzwa kuti aiwa chimbosuduruka wilisusipo singaenda fiini mainvestigations. Kana wakachina tokuona kuti wakachina, asi kana wakasviba totilaonini.
Chikwata chetajamuka sezvichikile icho chinove mubatanidzwa wemasangano evechidiki anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevechidiki kubva kumapata anopikisa chakaumbwa gore rapfuura. Ichi chinorwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere pamwe nekuti vanhu vagare zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mapurisa eMulas Vegas mudunhu reNevada muno muAmerica anoti murume akanga akapakata pfuti akaridza pfuti yake pavanhu vaive pamutambo wekonzati yemumhanzi wemusambo wecountry nezero manheru akauraya vanhu vangangodarika makumi mashanu pamwe nekukuwadza vamwe vanodarika mazana mana. Chiitiko ichi chinonzi chaurayisa vanhu vakawandisa munhoroondo yekupfurwa kwevanhu muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati chiitiko ichi chizere neuipi hwose. Mapurisa eMulas Vegas azivisawo zita remurume wekupfura vanhu uyu saStephen Paddock ane makore makumi matanhatu nemana ekuberekwa achibva kuMesquite muNevada makare. Murume uyu akaridzira pfuti yake kuvanhu vaidarika makumi maviri ezviuru ari muimba yaigara iri muturikidzwa wechimakumi matatu nembiri pane imwe hotera iri mhiri kwemugwagwa wenzvimbo yaiitirwa konzati iyo yaiitirwa panze. Vanhu vaive pamutambo uyu vanoonekwa pamavhidhiyo vachihwanda mabara pamwe vamwe vachizhamba vachitiza apo pfuti yairamba ichirira. Hatina kukwanisa kunzwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakapindawo mutsaona iyi here kana kuti kwete. Mutungamiri Nkomo Studio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica vaAnesu Masube kuti tinzwe maonero avo pane zvakaitika kuLas Vegas.
Nyaya yakaitika nezuro inyaya inotyisa uyezve inosiririsa panguva imwe chetepo nokuti pakashaika vanhu vakawanda. Vanhu vanga vatoenda havo kunozvifarira but all of a sudden mongoere kana makupfurwa nepfuti musina kana zvama makatarisira kuti ndosange zvichiitika. Inyaya inototyisa kuvagari vese vemuno muAmerica and tinoona kuti haisi nyaya iri kungonyanyitika muAmerica chete asi kwese kwese chero kunana UK chero kunana France almost every week pane zvinotoitika kunzi unzwa kuti kune kwadhuka kana kuti kune munhu abaya vanhu nemapanga kana kuti kune munhu ashudha vanhu. Asi takatarisana panyaya muno muAmerica I think nyaya yemass shooting iyoyi indiyo hombesa nekuti vanhu vakawanda kuno vane pfuti vanokwanisa kuaccessa pfuti zviri easy saka kana vaine pfungwa dzakashata they can easily do that pasina munhu akwanisa kunyanya matrika and uyezve chimwe chinhu chekutanga chinondishamisa ndechekuti ndinyatsomzwisisine mhaka yei achinzi mamass shooting inini kwandiri iterrorist munhu anouraya vanhu vanokwanisa kusvika kana 60 whether ari kuvaurayire whether munhu anopenga kana kuti whether pane zvinhu zviri kumukanganisa or whether ane cause yake yaari kuzviitira I think itera yaari kuita kuvanhu ende saka zvinondishamisa kuti international media inotaura izwi rekuti mass shooting only when kana muri muno muAmerica I think kwandiri iterrorism.
Semaonero enyu tingaona here maRepublicans nemaDemocrats achinyatsobvumirana pakuvandudza mitemo yekutengwa kwepfuti.
Vakasagara pasi kuti vashande vaone kuti chirongwa ichi chinogadziriswa sei vanenge vasiri kukwanisa kuita basa ravakapimbirwa pazvinzvimbo zvavainazvo.
Semunhu ari muAmerica munombopfungawo here nezvazvo pamunenge muchingofamba henyu kuti apa munhu anogona kupfurwa nepfuti achingozvifambira ake?
Chokwadi chaicho ndechekuti nhangu zvinotyisa zvinokwanisa kuitika nguva nenguva asi pasi rese patiri pano hapachisiri sefu ungave uri kupi ungave uri kuIndia kana kuUK kana muno muAmerica chikuru kungonamasa kuna Mwari.
VaAnesu Masube chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica vanga vachitaura naMutungamiri Nkomo weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919am pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuKenya adira kuti unokachidza kune vanhu vari kukurudzira kuti vakuru vanoona nezvesarudzo havari kunzi nevari kuratidzira ava ndo vakakanganisa sarudzo dzemutungamiri wenyika dzichangobva kuitwa munyika iyi vasiye basa. Kuratidzira uku kwaitika nhasi muguta guru renyika iyi reNairobi uye guta riri kumavirira kwenyika reKisumu. Vamwe vanorarama neHIV AIDS vari pamapiritsi anonzi second line vanoti vava kutyira upenyu hwavo sezvo mapiritsi abakavha ari kunetsa kuwana. Mapiritsi aya anotengwa kubva kunze kwenyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wavanorarama neHIV amai Veronica Skaga vanoti vakatanga kumwa mapiritsi abakavha muna 2010. Vanoti panguva yese iyi yavanga vachinwa mapiritsi aya vanga vasati vamboita dambudziko rekusheya mishonga yavo. Asi amai Sikaka avo vanotorera mapiritsi avo kuchitungwiza vanoti vave kushungurudzika zvikuru sezvo vari kupiwa mapiritsi emazuva mashoma ipo panguva yese yapfuura vaipiwa mapiritsi emwedzi mitatu.
Dambudziko ratirikusangana naro padrug ndekuti kumashure kwese kubva 2010 pandakaiswa pasecond line tatichawana zvakanakanaka. dambudziko razotanga 2017 uno riri kunzi mapiritsi ari kushayiwa tokunopuwa ma 2 weeks kuchipatara pataenda pese pasupply zvinhu zvakutishungurudza nekuti hatichakwanisi kushandira mhuri dzedu tinenge tichienda kuchipatara kudaradhiradhi mosvika chinzi pamwe hapana mirire pane mota ichauya mota iya pamwe haizoyema kungopuwa yekunonwa 2 days saka ndinodambudziko ratirikuchema naro pasecond line.
Amai Sikaka vanotiwo kunyange hazvo mapiritsi aya achiwanikwa muzvitoro zvemapiritsi havakwanisi kuatenga sezvo achidhura kwavari sezvo vari kutotambura kuwana mari yekuti vararame zuva nezuva.
Tisu hatina mari yekutenga tinototambura kana yekudya chai saka tikazosheya second line tinongoti inototengeswa nemari yakawanda kusvika kuma100 something saka hakuna kwatinotombowana mari iyoyo tachingoda kungoti second line yekudai yawanikwa uchawanirwa ministry yatiwanira nokuti chinonetsa ichisu tikaenda pachipatara tinonyorerwa 3 months nemanesi tikaenda kufamasi topuwa 2 weeks saka hatisi kuziva kuti vakusvika musika sei.
Izvi zvinotsigirwa naamai Rosemary Mashu vanorarama neHIV vachishandisawo mapiritsi mamwewo. Amai Mashu vanoti nekuda kwokuti vakupiwa mapiritsi aya ari mashoma kudzokera-dzokera kuchipatara vachinotora mapiritsi kuri kukanganisa raramo yavo sezvo vachirarama nemabasa emaoko.
Ipapa ndakaenda musainezo ndakapiwa 2 weeks ndobva ndadzokera nezuro ndakazopiwa re1 month but chakandishungudza chekuti pakadhangu papakandiwa kuti ndofanira kupiwa supply 3 months ndobva ndatozodzokera nekadhi vatonyora kutoti as if vatondipa for 3 months saka ndakazodzokera nekadhi ndikatomugadzisa ndakatomupiwa dhangizvo ndichifanira kunge ndakanga ndapiwa re3 months iwayo saka vakangondinyorera ndobva ndazodzokera kunogadzisa asi ndakapiwa re1 month saka zvinhu zviri kutishungudza because hatisina nguva yekutsvagira vana chikafu kana kuita mabasa edu emaoko nekuda kwechitenge tichitsvaga kuti toita sei tikashaya dhiragi hapana zvinoita.
Sachigaro weZimbabwe National Network of People Living with HIV vaSebastian Chinaire vanoti nhengo dzavo zhinji kunzvimbo dzakasiyana-siyana dziri kuchema nekushayikwa kwemapiritsi esecond line. VaChinaire vanoti vava kutyira kuti vanhu vakashaya mapiritsi aya pavanozoanwa anozotadza kushanda zvakanaka.
Dambudziko guru ratisangana naro sevanhu vanorarama neutachiwana mashortages esecond line madrugs. Zvikuru kunge takatarisa kuti izvo third line inodhura kukunda second line saka kana country ichitadza kuafforda kutenga second line dhura kuti zvoita pathird line paipa zvatimizi zvakuoma zvakapfuridza saizvo saka tiedza people kuti daita one kwanisa kwaawana iko pari avoida tinoti izvo matreatment failure anozoita kuti iswe pathird line. So unless that teaching izvo zvagadziriswa zvekuti tisambe tiri pasecond line pane dambudziko rekuti tinopedzisira tapa third line.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe Lawyers for Human Rights Mushaye Agnes Muzondo vanoti sezvo bumbiro remutemo yenyika richipa kodzero yeutano hurumende inofanirwa kuona kuti pawanikwa mari yakakwana yekutenga mishonga inodiwa munyika. Asi munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti munyika mune mapiritsi anokwanirana vanhu kwemwedzi 10 inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vamwe vechidiki vanoti vanofanirwa kuwaniswa mukana wekupinda mune zvematongerwo enyika kusanganisira kuvewo muzvigaro zvakakosha muhurumende kana mapato ezvematongerwo enyika pamwe nekupinda mune zvemabhizimusi kuitira kuti vagokwanisa kugadzirisa matambudziko avanosangana navo mukurarama kwavo zuva nezuva. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pfungwa idzi dzabuda pamusangano wekuzeya zvinhu zvinobata kana zvakakoshera vechidiki waitwa nhasi muvulawayo nemasangano akasiyana-siyana ayo anoshanda nevechidiki. Musangano uyu wange uri mumwe wemisangano miviri yekubuda negwaro richaendwa naro kumusangano wechina weAfrica Europe Youth Summit uyo uchaitwa kuAbidjan kunyika yeIvory Coast svondo rinouya. Gwaro rimwe chete richazoendeswawo kumusangano wechishanu pakati pevatungamiri venyika dziri muAfrican Union nevatungamiri venyika dzeEuropean Union uyo uchaitwa kuAddis Ababa kuEthiopia nekuBrussels kuBelgium pakupera kwemwedzi uno nepakutanga kwemwedzi unouya. Murongi wemabasa musangano rehashtag This Constitution Our Constitution, mumwe wevamwe vange varipowo pamusangano uyu muzvare Abigail Mpambi vatsigirana nepfungwa yekuti zvakakosha kuti vechidiki vawane mukana wekupinda mune zvematongerwo enyika sevatungamiriri.
Tinotarisira kuti vechidiki vawanikwewo vachiparticipate kana kuwanikwa mune zvematongero enyika takadasana na 2018 kwete chete sama voters asi ivo vachitorawo zvigaro kuti vagadzirise zvacho zvavanoda kuti zvidini zvigadziriswe zvakare pabuda mashoko ekurudziro kuti varege kushandiswa ivo sezvombo zvokuti kuve nekusagadzikana kuve nemirizhonga nokurovana rovana.
Mukuru wesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics, vaNkosi Lati Moyo, vati zvakakoshawo kuti vechidiki vakwanise kusangana vachitaura pamusoro pezvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira zvebudiriro yavo pasina anovavhiringidza kana kuvashungurudza.
Zvinhu zvese kana kuti hurukuru dzine chekuita nezvevechidiki ngadzirege kunguva politicized. Vechidiki vakaungana kuti vakurukure zvine chekuita nenyaya dzinobata raramo yavo dzakada sekuwanikwa kwemabasa kana mabasa amaoko zvinoguma zvaakupinzwa politics kana kuti mapurisa vachiuya vachivhiringidza. Aiwa, zvinhu zvevechidiki hazvizi zvinofanira kunguva politicized. Vechidiki ngavapiwe mukana wekunyatso kurukura zvine chekuita neraramo yavo zvisingabatanidziri kana kusanganisirwa nezvinhu zvematongero enyika.
Nengo yeWomen of Prayer Zimbabwe, Muzvare Faith Mvududu, vati vechidiki vemunyika vanoshushika nawo nenyaya yekuti dzidzo yavari kuwana haina zvakawanda zvairi kubatsira kune ivo vechidiki pachavo kana kubudiriro yenyika, vachiti nyaya iyi ndeimwe inofanirwa kugadziriswa.
Education yanga ichinzi system yacho haina kunaso kuti ikwanise kuti betsera sema youth tikwanise kuve vanhu vari developmental to the nation uye zvenyangwe nekucontinent uye tikwanise kuve ma entrepreneurs anokwanisa kubudikidzira ne global standard as well.
Mukuru wesangano reNational Association of Youth Organizations vaMishek Gondo vatsinirawo kuti vechidiki vane zvinhu zvakawanda zvavanoda kuti zvigadziriswe kusanganisira nyaya yekuti nyika ive neushamwari hwakanaka nenyika dzepasi rose kuitira kuti vemabhizimisi vekunze vagofarira kusima mari muno upfumi hwenyika hugogadzirika. Vati nyaya yekuti dzidzo yave kudhurira veruzhinji ndeimwe nyaya yavo yabuda pamusangano uyu, vachitiwo vane chivimbo chekuti zvataurwa nevechidiki zvichateererwa nevatungamiri venyika. Mumwe musangano wakadai uchaitwa muHarare svondo rino risati rapera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chatungamira nemapoints matatu chiri pamusoro pekasolaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Jembare yakarova Harare City 2-1 National Sports Stadium nezuro svondo. Chibodzwa chakabva kuna Prince Mahaka neicho chakazvinwisa Harare City zvapinza Jembare mapoints makumi mashanu nematanhatu, mapoints matatu pamusoro pengezi Platinum Stars ne FC Platinum idzo dzine mapoints makumi mashanu nematatu mushure mekutatarika nekuita mangange mumitambo yazvo mukupera kwesvondo. Mutsigiri weDynamos vaMordekai Nyasha nevanji vanoti pave neDimbare apa haichabvisika, vachiti ivo vatononokerwa nekupera kwemitambo sezvo mukombe watove wavo.
Tovara kuti tichazunguza dimatinatina 7 million, yanga maiti 7 million yazi yapedzera vanhu. Tovara chazunguza bhuru matinatina.
Makundano aya asarirwa nemitambo minomwe chete kuti apere, asi ngezi Platinum Stars neFC Platinum dziri kuratidza kuti dzave kuremerwa nekukwikwidzana neDynamos mushure mekunge madamburo akatsatsarika ndokuita 0-0 necholocho Pirates musi mumwe chetewo kugona kunenge kudada yakaita 1-1 neCapes United. Makepekepe atora mapoints manomwe pazvikwata zviri kurwira kutora mukombe uyu pamasondo maviri apfuura zvichitevera kurova kwavakaita Dynamos 1-0, Chicken Inn 1-0 nekuita mangange 1-1 neFC Platinum nemugovera. Asi nyaya iri kunyanyotaurwa nezvayo ndeyekuzvamburwa kwakaitwa Chicken Inn 4-0 neHighlanders muBaba Field Stadium nezuro. Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nezvekunetsana kuri kuitika mubato reZANU PF. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Kusavirirana kunotyisa kuramba kuchienderera mberi muZANU PF. Tamba tashuka kumagumo nchirongwa chedu. Anakone kaine mufaro. Ndini chonga kandemiri. Ndokusi ya mina ntungamili nkomo na Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 2 Mfufu 2017 ngoChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje sihlangene ngeOpen Forum towards EU Summit. Sikhangele kahle kahle ukuthi thina mayouth awokubulawayo, awe Mat North, awe Mat South, awe Midlands athini ngesummit leyo elandelayo lokuthi ngasihambisa amazwi wethu, siwahlanganise sihambise wapi amazwi.
Abasakhulayo abavela emhlubulweni weMandebeleni leNkabaze bayahlangana koBulawayo bekhulumisana ngendingeko zabo ezehlukeneyo.
Uthola ukungani iziphathamandla zikahulumende ziyake zizama ukuthi zi-influence ukuthi i-anti-corruption isebenza njani by issuing threats ukuthi i-anti-corruption iguqule.
Ukulwisana phakathi kwamacele ebandla leZANU-PF amabili abalisa ele team Lacoste lele G40 sekufike emthethwandaba.
Sizalethulela okwenzakale kumidlalo yeCastlelager Premier Soccer League ngempela sonto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abasakhulayo abavela emhlubulweni weMandebeleni leNkabazwe lamhlanje bahlangene koBulawayo bekhulumisana ngendingeko ezehlukeneyo abalazo baphuma lemicijo abajonge ukuzihlomisa ngayo abaza kuyethula emhlanganweni wesine wenkokheli zamazwe aweAfrika leEurope. Kuviga unompumelelo moyo.
Abahlanganiso zabasakhulayo eZimbabwe yonke jikelele bebethe gwaqa koBulawayo lapho abavumelane ukuba labo bafuna amathuba angekho ekucatsheni njalo isisekelo sombuso kumele sikutsho lokho. Osakhulayo okhokhela inhlanganiso ye-Youth for Innovation Trust uThando Gwinji uthe bebehlangene behlafuna ngokuthi yini abayifunayo ngomhlangano ozayo.
Namhlanje sihlangene nge-Open Forum towards EU Summit. Sikhangele kahle kahle ukuthi thina mayouth awokubulawayo, awe Mat North, awe Mat South, awe Midlands athini ngesummit leyo elandelayo lokuthi ngasihambisa amazwi wethu, siwahlanganise sihambise wapi amazwi.
Ethi baphume le micijo embalwa njalo bakhangelele ukuba ihlonitshwe, ebonga ukuba labo njengabasakhulayo isummit ibakhumbule.
Saphuma lama solutions ambalwa ukuthi yikwini kahle kahle okungenziwa yinkokheli zethu ukuthi zipromote ziinveste kuma youth. Okube emqoka ukuthi wakhathesi sebevele bathi isummit le i-team yayo yi-youth and ukuthi i-team yayo yi-youth lokuthi lathi lo wasilapha koBulawayo silakho ukuhambisa amazwi ethu ayekhulunywa ngale phambili.
Omunye njalo osakhulayo uTawanda Mugoma yena usola umphathi ntambo wabasakhulayo eZimbabwe ethi kameli indinyeko zabo.
Uminister ukhona kathesi asomyouth. Thina isifiso sethu ukuthi sibe lo minister ongumuntu omutsha, umuntu ophila lathi, umuntu ohlala lathi, umuntu osizwisisayo, umuntu olingana lathi njengabantu abatsha.
Evumelana lomkoma uThabo Atadube uthe kuhle ukuba amazwe omhlaba asekubone kuqakathekile ukuba baxoxisane ngendaba zabasakhulayo.
Kuyangithokozisa ukubana inhlanganiso ye-European Union njalo lenhlanganiso ye-African Union kulo mnyaka behlangana njengama-continents bakubone kuqakathekile ukubana isummit yabo ikhangele mayelana ngabantu abatsha ukuthi how do they invest ebantwini abatsha.
Abasakhu abakhulayo baqhubeka bencindezelwa eZimbabwe lapho omunye wemihlangano yokudinga imibono yabo umiswe ngamapholisa eMathebeleland North eMguza. Umqoqi womhlangano lo omisiweyo unkosikazi Abigail Mubambi uthi kube nzima kodwa bagcine bezohlangana lobulawayo ukuze imibono yabo layo ihlanganiswe leyabanye.
Kulusizi ukuthi eMathebeleland North umhlangano wawumele iMathebeleland North ewebubi wasuka wablokwa ngamapholisa ngesizathu abangasidolanga ngitsho lanamhlanje bathe bona hayi siyabloka sizaphela sidinge isizathu.
Abasakhulayo beZimbabwe bathe kunzima ukuphila ezweni ngoba amathuba akhona aphiwa abasekela ibandla elibusayo kuphela okwenza iningi labo lisalele emuva. Umhlangano lo wandulela lo ozaqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Investing in Youth eAbidjan kwele Ivory Coast ngeviki ezayo lapho abasakhulayo abakhangelele ukuhlanganisa imibono bejonge ukuyisa emhlanganweni omkhulu olesihloko esithi Africa Union, European Union, Youth Black Initiative wenkokheli zamazwe ase-Africa le-European Union. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ukulwisana phakathi kwamacele ebandla leZANU-PF amabili abalisa ele-Team Lacoste lele-G40 sokufike emthethwandaba. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa yena obikwa ekhokela icele le-Team Lacoste umangalele umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo esithi ungcolise igama lakhe ngokutshela amalunga eZANU-PF Politburo ukuthi wabamba owake waba intatheli zindaba ngamandla umnumzana Godfrey Majonga ukuthi ayeqe ngefastela ngo-1987 ngemva kokuba emthole elentombi yakhe kwesinye istezi ku-second floor eHarare. Ngenxa yalokho uMajonga ubikwa walimala lanamhla lokhu uhamba nge-wheelchair kutsho uMoyo yena okucele elilwisanale likamnangagwa ele-G40. Kodwa emaphepheni awakhweze emthethwandaba ngolwesine umnangagwa ukulandule lokhu njalo uthe uMoyo kumele amhlawule izigidi ezintathu zamadola i-$3 million ngoba engcolise igama lakhe emphakathini. Ngakolunye uhlangothi uMoyo ubhekane njalo lecala ake walibotshelwa elokuchaphaza imali yezimdev. Kodwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko yena okucele linye loMoyo usole ikomishini ebona ngokulwisana lobuhuquluzi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ngokubophisa uMoyo esithi isetshenziswa izitha zakhe kuZANU-PF. Ekhuluma ngempela viki uMphoko usole njalo ikomishini le esithi laye iyamcwayisisa ngendaba ze-corruption. Wengeze wathi kumele ikomishini le idilizwe. Sixhume umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli umnumzana Tineyi Mukwewa.
Asazi ukuthi ubaba uMgabe ngangenela yini endabeni le ngoba iZimbabwe Anti-Corruption Commission ngeyinye yamakhomishini afawundwe yisisekelo sombuso okumele ukuthi ibe le-independence. But independence yabo kusho ukuthi abamelanga batshelwe ngumuntu onjengomongameli ukuthi basebenze njani kumbe omunye osebenzela uhulumende. Kodwa ama-statements esiyabona esekhitshwe isiphathamandla esikhulu esingubaba uMphoko lapho ethi iZimbabwe Anti-Corruption Commission kumele i-reconstitute uthola okungani iziphathamandla zikahulumende ziyabe zizama ukuthi zi-influence ukuthi i-anti-corruption isebenza njani by issuing threats okuthi i-anti-corruption iguqule.
UMphoko ukuvezile ukuthi laye uyacutshungulwa iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Singabona na laye edonselwa emthethwandaba njengobaba uMoyo?
ukule nto ethiwa yi-presidential immunity. I-presidential immunity uthola ukuthi ama-presidents kumbe abantu abaphezulu abangeke babizwe ngumthethwandaba kumbe babanjwe belamacala ngesikhathi lapho besehofisini unless u-president engaremove that immunity.
Umnumzana Jonathan Moyo setonselwe njalo emthethwandaba ngumnumzana Emerson Mnangagwa esithi wangcolisa igama lakhe kudaba lukamajonga. Ubona izala nkomoni kulolu daba?
Unfortunately, angeke ngakomenti ukuthi i-court iza kubona njani. But engikubonayo ukuthi isizwe saseZimbabwe sesithathwa sidlaliswa amatope lama-court esetshenziswa ukudlala amatope kumbe impi zabo zezanu-PF.
Umnumzana Tinei Mukwewa ngumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu i-Abameli.
Isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza umbuso okhululekileyo eTajamu kasesifikile umnumzana Promise Mkhwananzi usechiye isikhundla sakhe kancane esithi usamele ageze igama lakhe kudaba lokuchaphaza imali yalenhlanganiso aletheswayo. Kulesi zalani seZimbabwe unkosikazi Fadziso Doyce Jenner ohlala ngapha kwele Melika obikwa enguye kade ephathisa lenhlanganiso ngoncedo lwemali othi imali ibichaphazwa. Umkhwananzi ubeqale wathi ubethandana loJenner yena olandule lokho esithi ngamanga kaMkhwananzi kodwa wathi umkhwananzi yena wathi usesuka esikhundleni okwesikhatshana ukuze azigeze kuqala. Lokhu kwenzakala ngesikhathi linhlanganiso iphakathi kohlelo lokutshengisela isola ukusilela kwemali lokungamiki kuhle komnotho welizwe. Inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu lezikhuthaza umbuso okhululekileyo zihlezi zisetheswa icala lokuchaphaza imali evela kwabaziphathisayo. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think some of this country sometimes we have allegations and allow with inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu lazo zisuke zithatha imali eziyisebenzise ngendlela engayisiyo. So kujayele ukuba khona mhlawumbe kusenziwa ngobumo elizwe kumbe kusenziwayo buhwaba babantu kwesinye isikhathi ukuthi bangabona imali basuke bayisebenzise ngezinye indlela kungayisizo lezo ndlela abatshele khona amadona kumbe laba abancedisayo ukuthi bazayisebenzisa ngaso. Lidubo olukhona siyakwazi inhlanganiso ukuthi isikhathi ziyavala ngenxa yokuthi abantu sebedlimali.
Kodwa nxa sikhangele wona umumo okhona elizweni kahle kahle kuyini okungenziwa ukuze abantu bengagcine besebenzisa imali bechaphaza imali ngesikhathi lesi khona belwisana lo mbuso okhululekile?
I think kumele kube nokuzimisela ukuthi abantu bangathi bazimisele ukuthi belwele amalungelo obuntu kungekho khonoko. Kumele abantu njalo bengabi yizihwaba ngoba I think kwesinye isikhathi sisuka yena le izane esiyisayo sisuka siyihawukele njalo ukuthi abantu bezane bahamba imoto ezinkulu balezindlu ezinkulu lathi besezama ukuthi sikompite labo ukuthi lami ngibonakala ngihamba i-Mercedes Benz kumbe inkalakati emoto lamaviri ayi-6 lami ngikhanya ngihamba imoto ejabule iviri emuva lami kukhanya ngihlala endlini enkulu. So the more abantu bezama ukulwisa izano the more befana nalezano. Okuyinto I think abantu abamele bekunanzelele ukuthi i-system le eyobugwelegwele lobuhwaba eyalethwa izano singena la ebantwini especially ama-inhlanganiso lezi ezingane zilwela amalungelo oluntu. So abantu kungamele bezinika amakhoda bebona ukuthi ngabe sibancedisa abantu langempela bayancedisa imali banceda abantu imali abayitholayo iyagcina ifikile ebantwini bona abathe
izafika kibo. Alo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
UZulu weMelika usosizini namuhla kulandela ukufa kwabantu abangamachumi phose ayisithupha abadutshulwe ngomunye owesilisa omhlophe edolobheni leLas Vegas eNevada ebusuku izolo. abantu laba bebesegigini lomhlabeleli we-country uJason Aldean. Amapolisa athi emini namhla ebesebale izidumbu ezingamachumi amahlano lasishiyagalombili, njalo kulabantu abalimeleyo abedlula amakhulu amahlano i-500. Athi njalo inani labafi lilakho ukuqansa. Asenelisanga ukuzwa ukuthi zikhona na izizalwane zeZimbabwe ezingaba zifele kulesi sehlakalo kumbe zilimele. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump wethule amazwi enduduzo waphinda njalo wasola kakhulu isehlakalo lesi. Umbulali lo ogama lakhe nguSteven Paddock utholakale efile ehoteleni adubule abantu laba ekiyo. Lokhu ngokwakuqala ukuthi kufe abantu abaningi kangaka kusehlakalo sinye esokudutshulwa kwabantu eMelika i-mass shooting ngesiNgisi. Ukudutshulwa kwabantu mahlayana kuyinsakavukela eMelika ngoba kulula kakhulu ukuthenga umbhobho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo njalo we-MDCT.
Into ebuhlungu kakhulu le evelele isigaba se-Las Vegas, imithandazo yethu isehlobeni zalabo abalahlekelwe ngama-family members labangane babo ngendlela ebuhlungu kakhulu. Uyazi abantu bebezijabulele bekukhonsethi and then uthole ukuthi umuntu ovele ulwenhlupho zakhe ekhanda ezimenze wathola kufanele ukubana ma ebelengqondo yokuthi azibulale, kungangcono afele abanye abantu. Konke lokhu nje kulida to i-conversation ebikhona nje la esikhathini esiningi iKhongolo sihlule ukuthi icazulule indaba ye-gun control, ngoba kukhona abantu ngempela okungafuzanga babe layo ilayisensi yokuthi baphathe umbhobho, ngoba imibhobho le sesiyibone ibulala abantu aba-innocent abaningi kakhulu. And esikhathini esiningi umbulali usuka la athatha impilo yakhe ukukhombisa ukubana umuntu ovele ele problem engqondweni owenza into efana naleyo. So hayi, into ebuhlungu kakhulu umnumzana ayenzakeleyo le eLas Vegas.
Ngokubona kwakho, singabona yini ama-Republicans lama-Democrats ebuya ndawonye ebambisana elungisisa imithetho ephathelane lokuthengwa kwemibhobho?
Into ekhona yikuthi kukhona lento ku-constitution ye-United States abathi i-amendment, i-second amendment, ethi yona abantu balelungelo lokuthwala imibhobho noma nje ukuthi babe le mibhobho emizini yabo. Okukhona ukuthi Obama esase ngu-president wazama sibili kakhulu ukuthi athi masikhangeliseseni indlela okulayisenswa ngayo abantu abanikezwe isivumo sokuthi bathwale imibhobho, ngoba kulabanye ezingaphelelanga kahle emakhanda ko abantu abalama-criminal record okumele vele bengavunyelwa ukuthi bathwale imibhobho. Ama-Republican uthole ukuthi ibhesi yabo abaningi bakhona yilabo abantu vele abajwayele ukuthi vele bala imibhobho emizini yabo, and yibona abaresista kakhulu besebenzisa yona i-second amendment ukubana babe levulungelo lokuthi bathwale imibhobho. Kodwa sesibone esikhathini esiningi imibhobho le isetshenziswa ukubulaleni abantu aba-innocent.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Esidinga kangena esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa akwele Kenya abikwayethele abantu ngentuthu ehitshayo i-tear gas esikolweni salelo lizwe iNairobi kanye lasedolobheni leKisumu. Abantu laba bebetshengisela befuna iziphathamandla ezibona ngokhetho zixotshe umsebenzi ngokuphazamisa ukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa lamhlanje.
Undoda ogwaze wabulala abesifazane ababili edolobheni leMarseille kwele France ngesonto ubikwa eke wabotshwa ngolwesihlanu, kodwa wakhululwa sokuswelakale ubufakazi besicala akade eletheswa. Uthe esekhululwe kulapho avuke ubhova wagwanza abesifazane labo esilindweni sezitimela andibana adutshulwe ngamapholisa.
Izakhamizi zeBrunenburg seziveze ukudana okukhulu ngenxa yokusilela kwemithi, igazi kanye lemitshina eqakathekileyo esibhedlela seBrunenburg. Kubika uNompumelelo Moyo.
Iningi lezibhedlela emaphandleni eZimbabwe zibhekane lokusilela kwemithi, odokotela njalo lemitshina eminingi eqakathekileyo ayikho, uthi eminye seyafa. Omongikazi labodokotela bayasilela njalo lezigulane zihamba imango emide. IBrunenburg isezansi emandebeleni esigabeni seMangwe, layo ihlaselwe izindubo ezifanayo, osekuchiye ilungelo labantu lezempilakahle elikhona njalo kusisekelo sombuso esitsha lephuliwe kungendaba zamuntu, njalo lomphathi ntambo wezempilakahle uthule ngalolu daba. Unkosikazi Jerita Dube uthe isibhedlela sabo sesisidala njalo akulalutho abalutholayo lo manje odokotela bekhona.
Okwakuqala silesibhedlela iBrunenburg, esibhedlela esidala kade kuyisona abantu bonke bethembele kuzo, kodwa kathesi akusela lutho oluncedayo. Imithi kayikho esibhedlela, amadokotela wona akhona kodwa imithi kayikho esibhedlela.
Ethi bahlawuliswa amadola amahlanu kodwa abaphiwa lutho, njalo iningi labantu abasaluboni usizo lokuya kuso.
I-drip iyathengwa, igazi kuyathengwa, sometimes ulithenga uliswele ngemali futhi eziphezulu ukuthi abantu aba-afford ukubhadala lezo mali.
Unkosikazi Phathekile Moyo uthe kuba nzima basuka esanzuki besiyadinga odokotela eBrunenburg, njalo balodubo ngoba iningi lezisebenzi esibhedlela abazwa ulimi abalukhulumayo. Ethi isikhathi esinengi bayazithengela amaphilisi njalo bahamba amakhilomitha adlula ichumi.
Amaphilisi asiyathenga, akula madokotela, lemitshina akulokuhlola abantu, abantu zakuthi abaya koBulawayo sebehambe koBulawayo uncedo lwakhona kalukho. Njalo kuyahlupha laphana esibhedlela uMetrol asuwa wangaphi wasesingebeleni.
Evumelana loNkosikazi Moyo, uOpha Sibanda uthe impilo isiligugu kulezi insuku ngoba abantu sebebulawa yimikhuhlane eyelaphekayo ngoba bayabe beswele imithi lokwelatshwa kahle esibhedlela.
Umuntu uyagula afe ngomkhuhlanyana njengatsho lutho engelakhe esibhedlela afanele ayithole. Umuntu ungafika esibhedlela laphana awulamali, abantu bekhaya phela kabalamali vele, abasebenzi, akulamali. Ufika esibhedlela uyagula, ugulela ukufa, kawukhangelwa, thwalethe imali phambili. Ukubhalisa nje ibizo lakho ukuthi ungene esibhedlela ukubhalisa ngemali. Usungenile laphana ukuthi ukhangelwe, ukhangelwa ngemali. Everything oyisebenzisa khona pha bakuprescribela nje kuphela, wena uhamba usiyathenga.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Thomas Sithole uthi lokhu kutshengisa ukuwa komnotho welizwe kanye lokuswelakala kwemali elizweni, kodwa akuphathi kahle isizwe uma kukhangelwa uhambo lukamongameli esiya eUnga kuviki edlule, kukanti ezibhedlela akulamithi lemitshina eqakathekileyo.
Lokhu kutshengisa ukuthi umkhonomi impela usebunzimeni, isimo esesikiso yiso senasana esika-2008. Kodwa futhi kubuye kusidanise ukuthi ngesikhathi ilizwe limeka kanzima kangaka, sibonile uhulumende echaphaza imali enikeza umongameli karakatha yezigidi zezigidi zemali ihamba limuli labangani bakhe besiya eNew York kusummit United Nations, besikhanyela ukuthi ngabe imali leyo yiyoethenge imithi lengekho esibhedlela.
IZimbabwe iphakathi kobunzima bokusilela kwemali yakwamanye amazwe, eyiyo engathenga imithi kwamanye amazwe ngoba ilizwe alisaziphekeli imithi. Umongameli engagula uya kwamanye amazwe ukuyadinga usizo, kuthi iningi labantu alisafinyeleli ukuthola impila kahle kuzibhedlela ezisezweni. Ngimele iStudio 7 iseBrunenburg, nginguNompumelelo Moyo.
Oh,
uhulumende wethu sela ukuthi uzabopha kumbe ajeze wonke umuntu ozafunyanwa eloba amazwi athi ngathuthuzela ukuthi uZulu amhlamukele loba ukubangela ingxabangxoza enkundleni zokuzilibazisa ezebulenjini ezifana leFacebook, iTwitter lezinye. Uhulumende akephuli umthetho na noma ilungelo loluntu. Tiyani indlebe lizizwele ezizalethulelwa khona kusasa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi kumele amabandla akumanyane we-MDC Alliance aqhubeke ephakathi kwawo, hathi lokho sekusenziwa ngamanye amalunga ebandla le-PDP asesithi kawazange avume ukuthi kungenwe kumanyano lo. Akisizwe imbono kamnumzana Fortune Mlalazi webandla le-PDP elo mnumzana Ephraim Magujwa beqoxa lo Gibbs Dube.
Esikufunayo ukuthi kakubizwe i-People's Convention ezahlala wonke umuntu abe khona, idale elise and transparent elizakhangela izinhlupho esilazo lokuthi coalition yethu esifunayo i-coalition ibani, igama le-coalition lizabe liyini, uhulumende uzabunjwa kanjani. Ngokuqakathekileyo ukuthi lingayengana lithi liyenza i-alliance khathesi iyehluleke ukuthi yenze uhulumende, liyabe lingenzanga lutho. Njalo lama-issues afuna ukuadreswa yiwaphi? Into esingayifuneki ukuthi wena Dube uma ungavumelani lalokho okukhulunywa yi-MDCT Alliance bese ubizwa ukuthi uyirebeli, uliNdebele, ungumthwakazi, uyilokhu lalokhu ubizwe ngamagama, yikho esikwalayo khonoko. Sithi akusoze kwenzakala i-coalition. I-coalition must unite the people, not divide the people. Le i-alliance ekathwangira isibuye yafeda yadivide abantu.
Ye bamba khonapho-ke sibone sesilobaba u-Ephraim ecingweni lapha.
Uxozela mina ngibona kudalwa ngabantu abafuna ukuba baphathe nje bebe semandleni bebe sephalamende behlale ezikhundleni. Akukho ebantwini phansi. Abantu bonke bathanda ukubheka mhlawumbe uma ukhuluma ngento efana ne-alliance, yinto abayifunayo ngoba bafuna into enomphumela ozasisiza uZulu, hayi into ezosiza indlazana labantu kumbe ezosiza umuntu othile nefamily yakhe. So ungabheka abantu abakhuluma lezo zinto ukuthi i-alliance idala ukuhlukana, ngabantu ababhekele izikhundla zabo, ngabantu abafuna ukuvikela izikhundla zabo, ababhekelanga nje ukuthi ilizwe liphambili.
Ngokusho ngani khonokho?
Ngikusho ngoba ungathirabheka kule ndlazana labantu elinye elithi kuqale nje i-alliance baqala ukuba nokuxokozela okuthile phakathi.
Leyo-ke imbono kamnumzana Ephraim Magujwa. Lo mnumzana Fortune Mlalazi webandla le-PDP bebexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today oluphuma ku-VOA Ndebele Facebook.
Livuke upova iqembu le-Highlanders labhuqa ele-Chickenini ngesonto kumdlalo we-Kasilaga Premier Soccer League. Kuvika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lize lanqoba ngemva kwesikhathi eside liqhuba nzima kusigaba se-Kasilaga Premier Soccer League lapho libhaxabula ele-Chickenini ngefokanya ngesonto. Limpumela ibingalindelwanga ngabalandeli bomdlalo wenguqu abaningi, njalo umqeqeshi waleli qembu i-Roll Abbey uthi kuyisifiso sakhe ukuba isikhathi sokuhlala bekhala ezimathonsi sibe sesedlule.
I hope this game what we win today is the bad luck is of our team.
Ngilethemba ngokunqoba kwethu sihleze esula umnyama. Ngibatshelile abafana namhla ukuthi asenelise ukunqoba noma yiphi inkezo. Ngibatshele ukuthi sokumele omunye nomunye ezidlalele ngoba umnyaka usiyaphela, ama-contracts ayaphela. Ngakho sokuzamele bezihle bedlale kuhle, omunye nomunye ezidlalele ukubana benelise njalo ukuthi benikwe elinye ithuba lokudlalela i-Highlanders ngomnyaka olandelayo.
Iqembu le-Highlanders likhuphuke lahlala endaweni yetshiyagalombili lilemiklomelo engamashumi amathathu lesikhombisa. Kuthi ukunqotshwa kwele-Chickenini kutsho ukuba selithiwe ngemiklomelo emihlanu liqembu elihlezi phezu kwengalane le-Dynamos. Iqembu le-Dynamos lilemiklomelo engamashumi amahlanu lesithupha, njalo linqobe le-Harare City nge-2-1 ngesonto. Endaweni yesibili kuleqembu le-Nkezi Platinum elilemiklomelo engamashumi amahlanu lantathu okulinani eliphethwe liqembu le-FC Platinum. Ngaphansi kwengalane ikhuba liyala lokhu litshona kuqembu lebantu Rovers, lona elinqotshwe nge-3-1 ngeleshapane mine ngesonto. Kodwa njengoba kusasele imidlalo eyisikhombisa uba imidlalo iyefika emaphethelweni, lalo libalelwa kumaqembu alakho okusinda ekugunyulweni. Amaqembu ahlezi emsileni wengalane ngemva kwemidlalo eviki lama-20 lesikhombisa, ngabalisa ele-Cholocho, ele-Wange kanye leleshapane mine.
Siyabonga Joseph Njanji, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu, igama uChris Gande lelalo.
Lo ntungamile inkomo, salani ku Studio 7 Live Talk lapho isikhangela khona ukulwisana okukuzana uPF.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.